ndini Marvelous mshanganya huye ndichiti heye no misoro ya na uzeduza nasi chipiri kupumbi 11-2017. Ningoze oza zino ratizira Mubulawayo zichiti azisi kufara ni mabatirgo arikuitwa vana vechikoro ne hurumende. Vashandi ne vashandirwi voronga kumutsiridza chibvumirano chesocial contract. Hurumende yokwereta mabhanga mari yekuti ibhadhare vashandi vayo. Studio 7 inotarisa zvakadzama bata murefu bata mupfupi iri kuitika muzano PF. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection paLive Talk tiri kutarisira kunzwa vananyanduri vachitaura pamusoro pematambudziko akatarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.